zali pepe akagara pasi taona mafambiro anga akuita ngini zali pepe akagara pasi taona mafambiro aita Joyce Mujere Didmus Mutasa nevamwe vavo vanga vakufamba vasangafambe mugwaro rezanu pf musangano haufambe newe kana usafamba nawo musangano wezanu pf unofamba newe kana uchifamba nawo